vagare vazhinji mumaruwa akaita segutu bikita zvakati rimwe nezvinechiredzi vakange vaora moyo sezvo zvirimwa zvakanga zvapera kutsva nezuva zvipfuwo zvichipawo nekushaya mvura. Asi pakutanga kwesvondo rino mvura yakanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzekumasvingo varimi vakawanda vakabva vatangawo kurima patsva. Mumwe wevarimi ava murainekwa zvidzai kwabhasera vagoti madzikanda vanoti vange vaomerwa nekusanaya kwemvura.
Vanhu vanga vashungurudzika nokusanaya kwemvura, zvipfuwo zvanga zvaomerwa, madhamu anga aderera. Kuuya kwaita mvura kwapa relief yakakura kuvagari vekuno kwagutu kwabhasera. Tinotarisira kuti zvikaramba zvakadai pamwe tingawana guo rakanaka. Tinofara zvikuru nokuuya kwaita mvura iyi.
Murimi wekumwenezi vahlekani bhaloi vanoti minamato yavo yakanzwikwa nekuti mombe dzavo dzakange dzofa nekushaya mafuro manyoro.
Kwaunza donho dzikati memo yedu mukati meupenyu hwedu isi vagari vekumwenezi. Izvi zvareva kuti tava netariro kuti zvipfuwo zvedu mombe dzedu dzava kurarama nokuti ndo pane upenyu hwedu. Naizvozvo tanga tava panguva yakaoma nokuti kurasikirwa nemombe kurasikirwa neupenyu nokuti ndo pane upenyu hwedu. Mombe dzedu zhinji dzanga dzafa nokuda kwokuti mafuro kwakusisina nokuda kwokuti mvura zvakare mumadhamu edu kwakakusisina. Saka pari zvino taakukwanisa kuona kuti taakukwanisa kuchipfuwa mbeu yedzakasara kuti upenyu hwedu huzova hunoendeka.
Vamwe varimi vazhinji vanoti zvirimwa zvakange vari magore rapera zvakange zvapera kutsva nezuva nekudaro vakarasikirwa zvikuru nembeu iyo yave kudhura zvisingambobviri. Murimi wekuzaka munzvimbo yekumabhukururu amai veMr Manasa vanoti vava netarisiro yekuti nekuchinja kwakaita mwaka yekunaya kwemvura vachine tarisiro yekuti zvavari kurima patsva zvichavapa goho rakanaka.
Tarisira goho rakanaka nekuchinja kwakaita maclimate patterns neclimate change inongotaugwa iyoyi. Saka isu sevarimi tiri kutofara chaizvo kuti goho redu richaita mvura zvayauya muna January kudai tinongoda 3 to 4 months chete kuti zvirimwa zvedu zvisvike. Saka tinongoramba tichingonamatwa kudai mvura yaramba ichinaya.
Kunyange hazvo vanhu vari kufara kuti mvura yave kunaya, vaThomas Mbetu vanoti hazvisina zvazvinobatsira nekuti nekudhura kuri kuita mbeu havachakwanisi kutenga imwe mbeu nepamusana pekushaya mari.
Zvakaoma hama yangu nokuti pakauya mvura yekutanga takati zvanaka tokubva tazamudzira nobva tatenga mbeu ende mbeu yacho yaidhura zvisingambobetseri. Tapedza kurima kudero mvura yaya yakainda hatina kuzokwanisa kuwana cheuviri ipapo. Saka zvese zvakatsva kuti tichidzokorora iko zvino nemadhuri anoita mbeu handifungi kuti inini vakawanda varimi tichakwanisa kuti tiingarimazve. Ende futi mombe pakauya mvura iya dzimwe dzacho dzakatofa. Saka chipani changu kuti chichakwana hazvichakwani. Saka zvinotoreva kutoti aiwa gore redzara riya rauya tadzokera munzara.
Mumwe murimi vaHardlife Mapingure vanoti dai mvura yaramba ichinaya nekuti ikasanaya zvakanaka gore rino vanhu vanoshaya goho votosara nenzara.
Isu kunaya kwaita mvura tinova kufara zvikuru nokuti tava pasina uchitimirira zvakanaka nekuti ipapapa mombe dzedu dzazvakutotanga kudonha dzimwe dzichipa nezvara. Saka apa isu vanhu tati tina kuti chikafu gore rapera hatina kunge tabuda zvakanaka mumunda mava mune zvara. Saka dai yaramba ikangoramba kunaya taifa nezvara apa. Ende futi tinotovimba kuti mvura iyi irambe ichingonaya tova nokubetsereka nokuti ikangonaya zvishomupfuwo nevanhu aiwa panofiwapo nokuti kwekusina kana chekudya chikafu hakuna. Ende zvinhu zviri zvacho zviri kudhura muzvitoro tohauta zvichawaniki setino kumareserve.
Bazi remamiriro ekunze rinoti nzvimbo zhinji munyika dzichange dzichiwana mvura yakawanda yekunaya. Bazi iri rinotiwo nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzakaita semasvingo Matabeleland South neBulawayo zvingangoita mvura ine mabhanang'ana nemafashamu. Kusanaya kwemvura gore rakapera kwakodzera nzara muvanhu uye mombe dzinopfuura zviuru 10 to 15 mudunhu remasvingo dzikafa. Izvi zvakasiya vanhu 900 zviuru mudunhu iri vachida rubatsiro rwechikafu. Sangano reWorld Food Programme rinoti munyika mose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa ndokana nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.